Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro ndira 15/2018 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC
Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC
ini ndini Ivan Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
mutongi mukuru wematare edzimhosva munyika Justice Luke Malava nhasi vaparura kushanda kwematare edzimhosva zviri pamutemo gore rino vachiti Judicial Service Commission iri kutora matano okurwisa uori pamwe nokuvandudza mashanduro ematare kuti nyaya dzese dzitongwe nekukasika
Commission ye Judicial Services Commission inoti ine urongwa hwekuvhura matare edzimhosva akanangana nekutonga nyaya dzine chekuita neuori chete
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Mutongi mukuru wematare edzimhosva munyika Justice Luke Malava nhasi vaparura kushanda kwematare edzimhosva zviri pamutemo gore rino vachiti Judicial Service Commission iri kutora matano okurwisa uori pamwe nokuvandudza mashanduro ematare kuti nyaya dzese dzitongwe nekukasika Godwin Magudya anotipa nyaya inotevera
Vachitaura pachirongwa chekuvhura matare edzimhosva gore rino Justice Malava vati matare achange achitonga nyaya dzeuori munyika anotarisirwa kuvhurwa muHarare neUlawayo mwedzi mitatu yekutanga kwegore isati yapera uye achazovhurawo mune mamwe madhorobha nekufamba kwenguva vaMalava avo vanovesa chigaro wekomishen inoona nezvevatongi nematare edzimhosva Judicial Service Commission vazivisa kuti vari kushandura mashandiro ematare ese munyika nechinangwa chekurerutsa kumhangarwa kunoitwa nyaya mafambisirwo pamwe nekuona kuti dzatongwa nechimbi-chimbi kuti vanhu vasatore nguva vachienda kumatare vati zvimwe zvavachaita kuona kuti nyaya dzakwidzwa kumatare pachishandiswa michina yechizvino-zvino uye magweta kana vanhu vanokwanisa kukwidza nyaya dzavo vachishandisa michina iyi vasina kuenda kumatare vatiwo pasi peurongwa hutsva uhu uhwo huchatanga munguva pfupi inotevera vafakazi vanenge vave kukwanisa kupa humbo vasiri mudare uyewo nyaya dzinokwanisa kutonzikwa pachishandiswa michina yemazuva ano mumatare anonzi mavisual courts pachirungu vamalava vati vanofara nemashandiro akaita vatongi gore rapera uyewo kuti hapana kana mutongi mumwe akarangwa kana kudzingwa basa nenyaya dzeuori vamalava vatiwo mukuvandudza mabasa nemashandiro ematare vari kunzwawo pfungwa dzevamwe vane chekuita nekushanda kwavo vakaita semapurisa magweta vachuchusi vemajeri pamwe nevamwe mutungamiri wesangano rinomirira magweta munyika relo society of zimbabwe vamisheke hogwe vaudza studio 7 kuti zvinofadza kuti vejudicial service commission vari kuedza kushanda nemunhu wese mukuona kuti matare ashanda zvakanaka
paengagement yandataura panosanganisa kudzidzisa magweta nevatongi kuti varambe vachiwedzera ruzivo gwavo kuti pavanenge vachiita nyaya vaite nyaya nomazvo munhu paanobva kana kuchikoro hakusi kupera kwefundo munhu anofanira kufundisiwa zvinoenderana nebasa ende kune magweta anenge achipotsawo zvimwe kune even vatongi vanenge vachipotsawo zvimwe saka vanofanira kuramba vachidzidziswa
Vatiwo vanotambira basa ririkitwa neve Judicial Service Commission mukurwisa uori.
Tinotarisira kuti tichienda mberi pachakwenzira dzokuti tigone kudzivirira corruption, tigone kubata vanenge vari corrupt. Nokuti magweta haagoni kuita corruption ari oga. Ma magistrates haagoni kuita corruption ari oga. vanenge vachitobhuraibwa nemagweta kana nei nevamwe vane nyaya dzavo. Saka corruption inoda kuti mastakeholders ese ashande pamwe kuti vakwanise kudila nayo.
Gweta zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vafara chose neshanduko yakaitika kumatare ayo ave kutungamirwa navamalava, vachiti shanduko iyi yakanaka chose uye icharerutsa basa ravo semagweta. Vanoti vanyanya kufarira nyaya kuti pashandiswe michina yechizvino zvino mukita basa ravo.
Nyaya yavataura ihombe inyaya yekuti magweta tifaile mapepa neinternet nemaemail. Iyo nyaya yakakosha stereki iyo because tatiri kumashure maofisi edu akazara mapepa, mapepa anodhura. Iko zvino rimu rebepa rakabva pa$3 rapa $9 zviri zvokupenga. So kana takufaira electronically tane paperless society zvii zvinokurudzirwa.
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDCT zvakare vari gweta vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti vafarira nyaya yekuti matare awanikwe munzvimbo dzese munyika, vachiti izvi zvinoita kuti nyaya dzitongwe nekukasika.
Mutsva mukuru wevatongi Chief Justice vauya nemashoko matsva ekuti vari kutarisira kuti dei uchapupu nokutongwa kwedzimhosva kwaenda kunzvimbo dzese kumaprovinsi ese. Vatiudza nyaya yekuti chaenda kwamutare High Court, tinotarisira chaenda futi kugweru, yakaenda kumasvingo. Izvo zvinoita kuti vanhu vave nemhosva dzichitongwa pedyo nemisiwo yavo, pedyo nenharaunda dzavo, pedyo nemisha yavo. Chinhu chakanaka.
Vamalava vati kunyange hazvo paive nezvimhinga mupinyi zvakaita sekushayikwa kwedzimba dzekutongera mhosva, mari dzemuhoro dzisingafadze, pamwe nekushomeka kwevatongi zvikuru sei kumatare amagistrate, vatongi vakashanda zvinofadza vakakwanisa kunzwa nyaya dzakawanda chose kudarika dzegore ra-2016. Vati semuenzaniso, dare repamusoro reHigh Court rakaderedza uwandu hwenyaya dzainge dzisina kupera kubva pa-10,196 muna 2016 kusvika pa-5,303 gore rapfuura. Vatiwo nyaya dziri kutora nguva yakareba dzisina kunzikwa mumatare epasi nokuti vatongi vematare aya vashoma. Vati matare amagistrate anoda vatongi 250 kuti ashande zvakanaka, asi pari zvino pane mamagistrate 100 mumwe chete. Vamalava vatiwo komisheni yavo yakatotanga urongwa hwekupatsanura matare eConstitutional Court neSupreme Court sezvakatarwa mubumbiro remutemo kuti matare aya anofanira kupatsanura namuna 2020. Vati pane urongwa hwekuti dare reSupreme Court richange rave kushandira kwaraive kare pedyo neparamende pachitsvagwa kana kuvakwa muzinda waro mutsva. Pari zvino matare maviri aya anoshanda pamwe chete uye ane vatongi vamwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Commission yeJudicial Services Commission inoti ine urongwa hwekuvhura matare edzimhosva akanangana nekutonga nyaya dzine chekuita neuori chete. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mumwe mutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court, Justice Elizabeth Gwaunza, vataura nezveurongwa uhu pakuvhurwa kwekotoro yekutanga yegore yedare reHigh Court muBulawayo nhasi. Justice Gwaunza vazivisawo kuti urongwa hwekuvhura dare rinotonga mhosva dzine chekuita nenyaya dzemabhizimisi kana kuti Commercial Court hwave pachinhano chepamusoro. Vatiwo kuvhurwa kwematare anotonga nyaya dzeuori kunoenderana nechinangwa chehurumende itsva yavaEmmerson Mnangagwa chekurwisa uori, vachiti kuvhurwa kwematare aya kuchabatsira kugadzirisa mamiriro eupfumi munyika pamwe nekuhusimudzira. Mumwe wevagari vemuBulawayo vange varipowo pachiitiko ichi vaAlexander Saurombe vati vanotambira urongwa hwekuve nematare anenge achitonga nyaya dzeuori chete, vachiti uori huri kukanganisa zvinhu zvakawanda munyika.
Ndinofara zvikuru nenyaya iyoyo because ingatanzwa kuti mabhizinesi anongovharwa nenyaya yekuti Ngana uri connected kuna Ngana ende hapana chaunokwanisa kuti uite. Ukaenda ukanoripota kumapurisa, nyaya yangoperera ikoko kumainterview, hakuna chaiitwa nokuti Ngana uchafonera Ngana, Ngana kuti siya nyaya iyoyo. Hino kana panga pane koti neprocess yekuti corruption patinoiona toenda toripota first class. Inozvidakarira chaizvo izvozvo.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatanaka muganyi vati vanotambira urongwa uhu vachiti kurwisa uori munyika chinhu chakakosha zvikuru. Asi vati shuviro yavo ndeyekuti nyaya dzeuori dzibatwe nemazvo kuchishandiswa mutemo nenzira yakafanira kwete kuchitariswa kuti munhu abuda mumbamani.
No chitambira no mufaro nokuti first it is going to assist nekubatsira vanhu kuti nyaya dzavo dzibatsirwe nokukurumidza asi tinotarisirawo kuti hazvina kuitirwa kuti zvive zvinobata-bata maspecific people kuti vakurumidze kutongwa vachipihwa mutongo isiriyo tinoda kuti corruption ipere ende kupera kwayo ndikoko kuti vanhu ngavatongwe nemhosva dzavo dziri mhosva chaidzo dzinoonekwa kwete mhosva dzokupomedzerwa nenyaya yekuti unobva kubato ripi kana kuti waifambidza nanani.
Pamashandiro akaita dare High Court remubulawayo pamwe nematare amagistrate mumatunhu emateveland pamwe nemidlands Justice Gwaunza varumbidza vatongi vematare aya vachiti vakakwanisa kupedza mhosva zhinji dzaive dzaunzwa kumatare aya. Vati pakupera kwegore rapfuura dare High Court mubulawayo rakange rasara nenyaya yemazana matanhatu nemakumi maviri neimwe zvichienzaniswa nenyaya yechiuru nezana nemakumi maviri dzaive dzasara dzisina kutongwa pakupera kwegore ra2016. Justice Gwaunza vati zvakakosha kuti matare atonge nyaya nenguva uye kuti aite izvi nemazvo sezvinotarisirwa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika yeNamibia vaHage Geingob. VaMnangagwa vange vachitaura nezvematoriro avakaita masimba kubva kune vaiva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kusvika pari zvino vaMnangagwa vashanyira nyika mbiri dzinoti South Africa neAngola murwendo rwokutsanangura kusiya basa kwava Mugabe uye kutsvaga kusimbisa chirongwa chekudyidzana kweZimbabwe nenyika idzi. South Africa ndiyo sachigaro weSADC, ukowo Angola iri iyo sachigaro weSADC Troika. Mashoko abva kuhofisi yava Geingob ati vatungamiri ava vari kuita musangano wezuva rimwe chete. VaGeingob ndivo mutevedzeri wasachigaro weSADC vaJacob Zuma, mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Hofisi yava Geingob yativo musangano uyu wakanangana nokusimbisa ukama pakati pavo uye kutsvaga dzimwe nzira dzokudyidzana. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba. Retired General Constantino Chiwenga ndivo vafanobata chigaro chemutungamiri wenyika. Mukuzeya nezverwendo rwavaMnangagwa urwu, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedisai Ruhanya kuti tinzwewo maonero avo panzendo dzavaMnangagwa idzi.
Misangano iyi yakakosha kuna vaMnangagwa pakuti vatungamiri vavakusangana navo ndo vane zvinzvimbo muSADC. Plus vanokosha kuti kana uchinzi uri purezidendi weimwe nyika unofanira kuakseptiwa nemamwe mapuresidendi kuti ndiwe mutungamiri wenyika yeyo. Saka vari kuita international relations dzavo. Plus zvetinofanira kuziva kuti vaMugabe vakabva vakabvisa anga asiri munhu wokutamba naye muregion nomuinternational relations, anga asingori leader wokutora for granted. Saka vanofanira kuti vamwe vomusadhaki vanotungamira sadhaki nevanoona zvokuita nezvomunyararo musadhaki vazive kuti chii chachimboitika ende chii chakaitika kuti vaMugabe vazobva pachigaro nekuti ivo vazouya. Chero vanga vachizvimbirisa zvavo through my embassy nevanhu veZimbabwe vanomirira nyika imomo zvine zvakakosha iwo somutungamiri womutsva. Plus chimwe chavari kuita futi ndechekuti muZimbabwe mune matambudziko emari. So mukatara nyika yakafana neAngola inoproducisa oil, is an oil giant kaAngola, haizi kutamba nayo. Saka vana vachitsvaka zvimwewo zvekuti muwanewo kuti nyika iwana sei nyaya dzeinvestment kubva munyika dzakafanana neAngola nokuwana kana mafuta munyika dzakafanana neAngola. MuSouth Africa zveidzi our biggest trading partner. Saka stability yemuZimbabwe zvinobatsira mainvestors anobva muregion munyika dzedzi kuti auye. Plus nokuti nyika dzakakosha even pamilitarily chaikuwa neAngola neSouth Africa ndo vakuru vemilitary power muSouthern Africa. Saka kana vakavataurira vakavunzisa navo vanofamba vachivareverera nedzimwe nyika kuti aiwa kuZimbabwe kwava zvakanaka. Asi zvakadaro chinhu chakakosha semaonero angu ndechekuti vaMnangagwa vanofanira kuita diplomatic offensive muZimbabwe chaiyo munyika yavo kuti vawane domestic legitimacy.
Apa munorevei apa?
Apa ndikutaura kuti vamunangagwa vanofanira kuziva kuti hurumende yavo yezami noutongi hwavo hwanga huripo hwavamugabe naiwo vamugabe vamunangagwa vari mumuhurumende pane zvakawanda zvakatadzwa munyika zvinonyangadza zvinonetsa zvinotokanga zvinotoita kuti vana vemuzimbabwe vasagara zvakanaka vamwe vachionana vachinzi muri mashona vamwe vachinzi muri manderere nyaya dzemarudzi ende zvinobva panyaya yegukura hundi saka kune kodzero dzavanhu dzakatyorwa vanhu vakapondwa vanhu vakanyangariswa zvinozikanwa ende nyaya iyi haina kugadzirwa kuti chii chakamboitika sei zvakamboitika zvogadziriswa sei so ndo imwe diplomatic offensive hombe inofanira kuitwa nehurumende yavamunangagwa yakatadzwa kuitwa nehurumende yavamugabe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsia Ruhanya vachitaura vari parunhare kuJohannesburg, South Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapato makuru maviri emuSouth Africa ari kutanga gore idzva achivimbisa kugadzirisa zviri kunetsa mumapato aya. Zvikuru sei uori panguva iyo nyika iri kugadzirira kuita sarudzo dza 2019. Bato riri kutonga reAfrican National Congress pamwe nemutungamiriri wenyika vaJacob Zuma vari kupomerwa nyaya dzeuori. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaCyril Ramaphosa avo vakatora chinzvimbo chavaZuma chemutungamiriri weANC vanoti vari kuda kuti zvinhu zvishanduke. Mapurisa ekanzuru yeHarare ari kuramba ari ruregerero. Madzimai anosvika churu chimwe chete achaongororwa gomarara remumuromo wechibereko pamwe nekurapwa pasina muripo kana vachinge vawanikwa vaine dambudziko iri richiri kungotanga. Asi vanoda kurapwa ava vari kukurudzirwa kuti vatange vanyoresa nechipatara cheparirenyatwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai aya achabatsirwa neparirenyatwa Group of Hospitals yakabatana nechipatara chekuChina chinonzi Hunan Provincial Maternal and Child Health Hospital. Pashanyirwa chipatara cheparirenyatwa nhasi neStudio 7, madzimai anga ari mubishi rekunyoresa kuti vazoongororwa. Madzimai akatanga kunyoresa musi wa10 ndira uye anofanirwa kunge anyoresa musi wa27 ndira usati wapera. Madzimai aya achange achiongororwa nenzira itsva yekuongorora gomarara remuromo wechibereko inonzi Human Papillomavirus Screening kana kuti High Risk Test. Mukoti mukuru kukirinika yeVIAC paparirenyatwa amai Bernadette Mandaza vati nzira iyi inobata zviratidzo zvegomarara rechibereko zvakanyanya kudarika dzimwe nzira dzanga dziri kushandiswa. Amai Mandaza vati donzvo ravo nderekubatsira madzimai kuti vakurumidze kutariswa zviratidzo zvegomarara rechibereko kuti varapwe gomarara risati radzika midzi.
All right, tiri kuita cervical cancer screening. tichishandisa test inonzi human papilloma virus DNA kana kuti high risk test. Itinenge tichitarisa virus rinokonzeresa cancer ipamuromo wechibereko kuti haripo here, kana riripo then tobatarirapa.
Amai Mandaza vati akakaninge karike kutanga chipatara cheparinyatwa chichishandisa nzira iyi. Amai Mandaza vati kusvika pari zvino nzira yange isiko kuzvipatara zvehurumende, uye vakati kuzvipatara zvisiri zvehurumende nzira iyi inoda mari iri pakati pemadhora makumi matanhatu kusvika kumadhora makumi manomwe nemanomwe.
Panapa inonzi HPV high risk test tatisati takuita, yange ichingopiwa ku private sector. So yange iri kuita kuma yaitangira $60 kusvika $77.
Momo madzimai anga auya kuzonyoresa, amai Mesi Mondoga, vatenda zvikuru chirongwa chekuongororwa pachena.
Chandisunda kuti ndiuye kuzoongororwa, macases andanzwa evanhu vafane kenza awandisa. So ndafunga kuti I think zviri waisa kuti ndigare ndangoziva kuti inini zvakamira sei. Unlike kuti ndozoti pamwe ndatanga kurwara ndozoda kunzwisisa kuti chii chiri kuitika.
Momo anga achinyoresa kuzoongororwa ndiamai Bianga Ngulube. Amai Ngulube vanoti vakashayikirwa naamai vavo nekuda kwegomarara rechibereko, vakati vauya kuzoongororwa kuitira kuti kana paine zviratidzo zvegomarara varapwe nguva ichipo, sezvo vachiziva kuti kuzorapwa gomarara radzikamidzi kunoda mari yakawanda zvikuru.
Tichiti tikakurumbidza kutestwa zvinotisevha zvakawanda, it's expensive, ma treatments acho nezvese, saka the earlier yaunotestwa zvinokurerukira. Aiwa zvakanaka zvikuru nekuti vamwe vedu nevamwe ava afford.
Vari kutungamirira chirongwa ichi Dr. Ndabaning Simango vati chipatara chekuChina ichi chakavabatsira nemushina wokuongorora, vakati kunyange panopera chirongwa ichi chipatara chiri kuzosara nemishina yavawana iyi. Chipatara cheparirenyatwa chambenge chichiongorora gomarara remuromo wechibereko nenzira yepap smear nevyak. Vanhukadzi vanoshandisa nzira idzi vanofanirwa kuongororwa panopera makore matatu. Asi nenzira yehpv madzimai anozoongororwa mushure memakore mashanu. Chipatara ichi chiri kukurudzirawo kuti madzimai ari pakati pemakore makumi maviri nemashanu nemakumi matanhatu nemashanu vazonyoresa kuongororwa kuti vawane rubatsiro pachine nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nasi America yese iri kurangarira murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King avo vakashaya makore makumi mashanu apfuura. America yakapa Dr. King avo vakaurayiwa musi wa4 Kabvumbi 1968 zuva randira 15 kuti rive zuva rezororo ravanorangarirwa munyika mese. Father William Guri, mufundisi weRoman Catholic Church, vanoti Dr. King munhu anofanira kukudzwa nekuti vakakwanisa kuita zvakawanda pasina bongozozo.
Zuva reMartin Luther King Day izwa rakakosha chaizvo muno munyika yeAmerica. Zvinonzi naOliver Mutukudzi, kwaunoenda hombarume dzidza mitemo yoko. Saka ini semugaro kuZimbabwe, kana ndichipindawo muno munyika yeAmerica, ndinofara kuona vachicherechedza zuva rakaita seMartin Luther King Day. Izwa rakanaka rekuti vanhu havasikuenda kumabasa, vanhu vakazorora. Asi ndinofunga kuti chakanyanyokosha pamusoro pezuva iri, kunze kwekuwanisa vanhu mukana wokuzorora, chakanyanyokosha basa rakaitwa nemurume uyu anonzi Martin Luther King, nekuramba tichirirangarira nekuti rienderere mberi.
Pane chatinodzidza here pazuva ranhasi?
Tinodzidza zvakawanda pazuva reMartin Luther King. Kuti Martin Luther King anga ari munhu airwira rusununguko rweruzhinji, zvikurukuru vanhu vanga vakadzvanyirirwa. Semuno muAmerica, vanhu vatema vanga vasina kodzero dzakawanda, vanga vasina rusununguko rwakawanda mukati moupenyu, mukuwana zvekurarama nazvo, mukuwana mabasa, mukuwana dzidzo, kuwana utano, pekugara nezvimwe zvese zvamatema wangu achitorwa se vanhu vasina basa mukati menyika yavo. Saka basa raMartin Luther King rakabatsira kuti mimwe mitemo yaisakisa udzvanyiri uhu ibviswe. Chakamupa simba kana kurudziro mukati make kuti arwire kodzero dzevamwe, chitendero chake.
Makatarisa zuva ranhasi, chinokufadzai nezuva iri chinyi?
Kuziva kwake kwaita Mwari, kuverenga kwake kwaita Bhaibheri, nekunzwisisa kwaita kuti kuda kwaMwari mukati muupenyu hwake kunoda kuti aite sei, ndo zvaimutuma kuti akwanise kuita basa iri. Takungomuona semunhu akangorwira kodzero, asi ndokunga chinhu chakakosha kuti tirambe tichirangarira kuti manamatiro aita Mwari, maziviro aita Mwari, kufamba pamwe chete kwaita naMwari ndo kwakamupa simba nekurudziro yekuti aite basa rinoyemurwa nevanhu vepasi rese nhasi.
Avo vanga vari mufundisi weRoman Catholic Church, Father William Gurie, vachitaura vari parunhare vari muAnnapolis, Maryland, muno muAmerica.
Mutungamiriri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiyangwa vambomira zvenhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabva kumutauriri weZimbabwe Football Association vaXolisani Gwesela rinoti vaChiyangwa vambomira zvenhabvu munyika kubva musi wa8 Ndira kusvika musi wa31 Kurume, apo parikufanira kupera nguva yavo vari mutungamiri weZifa. VaGwesela vazivisa ivo kuti misangano yese yanga yakarongwa nevemumhuri yemunhabvu navaChiyangwa yambomiswa vachiti ivo vaOmega Sibanda ndivo vachange vari panyanga panguva iyi vachibatsirana nedzimwe nhengo dzeZifa. VaSibanda ndivo mutevedzeri wavaChiyangwa. Panguva iyoyi vaGwesela vanoti vaChiyangwa vachange vachiisa simba ravo kunhabvu yekunze kwenyika, apo vari kutarisirwa kupinda misangano yekosafa, CAF, pamwe neweFIFA. Asi kumbomira kwavo munhabvu munyika hakusi kuzivikanwa kuti kune chekuita here nenyaya yakabuda mune rimwe bepa nhau nezuro iro rakati vaChiyangwa vane nyaya iri kumatare uko mudzimai wavo muzvare Elizabeth Juma vari kuda kuti vaparadzane. Sematauriro ebepa nhau iri, muzvare Juma vari kuda kuti ivo navaChiyangwa vagovaniswe upfumi hwemhuri iyi voenda kwake kwake. Kunyange zvakamira zvakadai, vaChiyangwa avo vakatora basa reZifa kubva kuna vaKabedhuve vakabuda pachena kuti vari kumira musarudzo yekuramba vari mutungamiri weZifa kwemakore mana anotevera. Sarudzo iyi irofanira kuitwa muna kurume. Kunyange hazvo kune vamwe vanoti vaChiyangwa havafanire kumira musarudzo iyi sezvo vakundikana, mukuru wenhabvu uyu anoti akaunza runyararo muZifa pane zvaivepo kare, apo mazuva ese Zifa yaigara iri pamuromo pevanhu. Pamusoro pekuve mutungamiri weZifa, vaChiyangwa ndivo zvekare mutungamiri weKosafa, sangano rinotungamira nhabvu yekuchamhembe kweAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvinoreva zuva reMartin Luther King Jr. kuvanhu vemuAmerica nepasi rose.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutongi mukuru wematare dzimhosva munyika, Justice Luke Malaba, vaparura chirongo kutongwa kwemhosva dzemumatare epamusoro.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande.
Ini ndini Ivanzi Zininga. Tichikusiyai muri mumaoko aChris Gande achikupai chirongwa chendevele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.